manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Kita explore methane gas siri kulukwane ni kuhangyoku. Gansa gemari kita explore gas siri mu Indian Ocean kumoza mpikuku risema gesi Zimbabwe. So, the second pipeline yema rasye mwe muda risa kira kana wake mabata.
Asiva no piki savano ti izu ya zina ni maturo ose panguwa ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidikire Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Indiwe mimwe emisore na uzidudza nasi chiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumabhiriyoni. Kumadora bilioni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi asi varamba kutaura kuti Russia iri muhere muhurongwa uhu vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC hurumende dzedu dzese dzemusadhak dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi nyaya dzemafuta anofambisa motokari saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri musadhak isusuwo sehurumende Hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo. Ende pari zvino ndomatiri kushanda tiri ndozvatoda kuti tinge tichisika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe musadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatiri kushanda hatikwanise pari zvino kuti ndinge ndichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kuvimbisa kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi. Kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta nekuti idzo dziri kure toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe saka hapana chatichaita tinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Mwanga wachitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita andizvo anguti umbowe wowo huri kubva kupi nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda yainenge chinzi level playing field yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutewedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regai ndikudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kumalawi zvinorimwa kumalawi. Hakuna njanji inobva kublantaya kana kuti kulongwe inopinda nemuzambia ichipinda nemuzimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bhaira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeescom yanetsa kwakuita ma4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenerator because chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dhemuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kunopane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemaRussians chitsuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maRussians ane shungu vadii kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Bada havadaro tikozeze chitsotsi matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Poze havana tirafigura nemaRussians vari kuti avari kudya vega taudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion ngavaise railway, kana vaitibatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vanonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbo vamutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki varimubato riri kutonga reZANU PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU PF Muzvare Yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minja, minja mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo muguru ra2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson wavantu movement icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozo musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navamugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere
takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo
Vamusipa vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo
zvino tiri kuona kuti nyika haichisina kumira zvakanaka mari haichisina simba chikafu hachisi kuwanikwa mari dzechikoro hadzisi kubhadharika tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi $1,000
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri
isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaya vanhu vachikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madigiri tinawo ari kukumba uku
mumwe wechidiki vaishmael mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvokutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe
isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood new brains nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudawo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood
zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti blue roof kuborodho muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai mugabe junior chekumazowe vachipinda pablue roof mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai bona chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembera zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
ko vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri Michael Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaDonald Mamboma
Ichwazina zvamira mushe nokuti mukawa empowerment yekutakwana yavanoti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndiyekuti vanonasa kuti kana pakanzi youth mopuwa mabhora munyogwa mazita muya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya adresa chimusangano zvoita chichi rally ronga matimu haiko youth empowerment yatotaona zvaiyo munyogwa mazita zvokuti mazita munyogwa mukusika hani inoti munyogwa rungani muchingodzokorwa dzokorwa izvi neprogramu nemaprojekti atinawo youth empowerment inotiwa muZimbabwe ndiyekuti indasi ivhugwe hamungozosima kataura zvoti youth empowerment bcause chinoita kuti vataure mashoko avo ndechemubandigadi hapana kana basa youth kutambura zvekutambura kana paindasiri akavhura taita kamakambani akavhura hapana nombozozi achingotipa youth pakare hatinombozivirwa zvekutipa youth empowerment vana baba vaida yangoshanda mabasa vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yenge vazingambotau kuzo zvekuti youth empowerment sazoi iza kuti vanotori vati vari kusindikana bcause youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhumunda atasina technical know-how yekuti munda wacho unorimwa sei zvinobatsira chiizvozvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuzimbabwe vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwai tazomupa munda tazomupa chii
enyokupedzisira vamambo
handinongokutaura ngokumbira hangu kuti dei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voisawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei
avanga vari chitaura cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimboe mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navaTsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai. Kuziva kwenyu vaTsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavaTsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Munoziva kuti vaTsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yetragedy yatinayo, murume akange awira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavainacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira tragedy yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa nguva dzimwe chete mumaprovinsi esese?
Hongu, ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi, vamwe vanogona kupindura kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vaTsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadepti kotas vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashonaland east tatuma vamashakada, then kwamutare kumamikaland tatuma vatiti, kumati south tatuma national chairman vatabita kumalo, kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaidi yatinge tiinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavaTsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navaTsvangirai vari kuZCCU ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vapesi munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuya kwa anga chita kuno kwa asku kuya mawira ya iti nyaya ni kangu tinyaya kufu kuno kwa kuchisina laka changaria saka chundiki iti nyaya iti seti
izizunotigirwa na amai mejori pawani wanoti wale kugara waka nunuka kubasa
antina shikangu nzarine kwa rikambu wa iwa kwa ruta kuna wanoi chukuru udidi saka zingunguwa rinumbo uya zingunguwa hari uya Shani kwa nakucha rejungu ni mabazi, tumakobi, tumanje, katuli fast ya singoti, vanu manje, atinti, sarawandi, sajukuti, nyangu, tika uya, chaka wanda, tukumbitoja, atisiku kwani.
Mwishandi wezupu kwa mchinoi, wa obedi tigere, vanu ni mabazi, avo, arukua ndirwa, sezo, vanu waka wanda, wachimanyira kwari, nekuti anukwirwa, ni maria kaderira. Vatigere vanoti varikunetswa one mafuta ezimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nekuti makachema toda mabhazi akati tipei ehurumende tikati awa tichatsvaga Ari kuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kuSouth Africa 500 kuBelarus 1000 kuChina
Mabhazi ezupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavano munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanza abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aiita nyaya iyi, tabata gweta riri kumirira madzimai aya, amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makusenzi tikazonzi vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maond and caution. Kwabva ipapo tikazoenda kukoti, tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopoza peji. Saka pamasubmissions akakazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaintefi, havazivikane maadresses avo, avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varikugara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita ine mwiri zhonga because nation iri volatile, zvine zvakawanda wanda zviri kuitika. Saka takazoopoza application yekuti vanhu ava varimandeni kasopi because aitaura mupurisa aiti vakaita demonstration vasina kupuwa notice kumapurisa. But charge yavaifesa manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzika azovumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvichifambirana. Akazivati maaccused persons anga vapuwa $100 each. And then the matter was remanded to musi wa 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo ngo makusenda. Patabuda kukoti vazoti haa tichavadi hatichavasungi ngavaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwaka?
Hakungoshungurudza because evidence yapuwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munongwa mutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki iyoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.
Vakaita demonstration vasina kupuwa notice kumapurisa. but the charge ya wai sasa mangiangeli contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzikazo vhunana nechikuti haa zvauri kutaura izvi hazvisi.